Ininzi ni marvelous mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chitatu kurume 8-2017. Zimbabwe inobatana nezimwe nyika mukucherechedza zuva revanhukadzi pasi rose re International Women's Day. Mapurisa anovhiringidza musangano wevaimbova varwiri vehondo yorusununguko avo vari kuda kuzeya nyaya yekusagadzikana kuri muzano PF pamwe nenyaya yekuti ndiani achatsiva vamugabe. Muchirongwa cheLife Talk Diaspora Forum paLife Talk tiri kutarisa urongwa wekurangarira vaitaidza mara avo vakapambwa vakatsakatika makore maviri apfuura. Kana mchida kupinda mchirongwa chedu ichi, kana woku tumira mashoko kustudio 7, shendisa hii WhatsApp pa namba zinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7, tiba teina 7 PM pa masaisa ya noti 909 AM ne 4930 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwa kuti farira pa Facebook page redu re VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dziti farire pa Facebook page yedu. Kuvateereri vedu vese veStudio 7 tinoti muve nezuva remadzimai rakanaka, Happy International Women's Day. Iro riri kupembererwa pasi pedingindira rekuti Be Bold for Change.